Vana vamaruva komungava chama unga nepfungwa chero Niunga mutekuru pangware Kumanya vamaruva koriranda chama unga nepfungwa chero Niunga mutekuru pangware Kumanya vamaruva komungava chama unga nepfungwa chero Niunga mutekuru pangware Kumanya vamaruva komungava chama unga nepfungwa